Mumwe muchenje anopinda kereke yeRoman Catholic vaOrbit Sicile vanoti zuva ranhasi rakavakoshera sezvo riri zuva ravanodzikinurwa mukutadza kwavo. VaSicile vanoti chiKristu upenyu uye vanokurudzira kuti vanhu vabatane sezvimwe zvinhu zvakafira Jesu.
MuKristu zvinhu zvinobatika zviri practical vanatitava nechirungu. Kureva kuti naiwewo muKristu mukugara kwake anofanira kumuka. Kana tiine zviri kuitika pangave pamba anofanira kunge ane kubatana nevamwe. Ingave klani yenyu, rudzi rwenyu, ngauve munhu unobatana nevamwe kana wanga usingabatane nevamwe. Chero nemunyika macho chaimo ndiwo uKristu. Kubatana kunzwisisana sekumuka kwakaita Kristu. Icho chiKristu chacho tinoya kuchiziva kuti Jesu akaedza kubatanidza marudzi ose.
Mumwe mutendi Sister Esther Kurisa vanoti zuva ranhasi rinoreva kutanga kweupenyu hutsva.
Kwatiri semakatorike kunoreva upenyu hutsva kuti izvone Jesu akauya kuzotifira nhasi wamuka.
Mufundisi wekereke End Time Message Brother Tenderai Makaya vanoti kumuka kwaJesu kunokosha muupenyu hwechiKristu, vachiti vanhu vanofanirwa kumuka vove nematsauriro, mafungiro nemaonero ezvinhu matsva.
Tinofanira kusvika pazvinofa togova nematariro matsva, maonero matsva, mafungiro matsva, tova uye vene hope yekuziva kuti zvo zvatakapfuura mazviri zvose zvingadai zvaita sekunge zvine simba but zvinoshaya simba because chaane simba chacho chinokurira chinochiisa muupenyu chakundwa rova rufu.
Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches kana kuti ZCC Reverend Kenneth Mutata vanoti chitendero chechiKristu chakazembera parumuko rwaJesu uye simba rerufu haruchabata mutendi wechokwadi.
Nyaya yekumuka kwaKristu ndiyo yatingati nheyo kana kuti foundation yechiKristu, nenyaya yekuti pamashoko ekumuka kwaJesu Mwari vanotaura pamusoro penyaya yekuti kutongera munhu rufu kwanga kwaitiwa kuna Adamu naEva kwapera, simba rerufu harichabati vana vaMwari.
Mutungamiri webato guru rinopikisa munyika reMDC Alliance uye vari mufundisi vaNelson Chamisa vanoti zororo reEaster richaunza tsariro munyika nekuti Mwari vane hanya nenyika ino.
Ista inoyi inofanira kuunza rojeko kana kuti kuziva netariro yekuti Mwari vari mukati mazvo. Patinoti God is in it, tinotaura kuti mukushata mukunaka Mwari vari mukati mazvo.
VaChamisa vakurudzira vanhu kuti vasungirire sezvo paine chiedza munyika.
Ndinokurudzira vana veZimbabwe kuti vazive kuti makata anoshura matero. Zvingaoma mvura bhongozeke ndiyo garai, zvingaoma rakwata sekugara tatotaura rinototi riite riibve zvakanaka risaita mbodza. Asi munozviziva kuti ane nzara anonetsa kuti mirira iri pamoto kana poto iri kuvira. Asi kumirira kune zvifundo, kumirira kunogadzirisa pano. Tichiita kuti tisageuni tishongedze nyika yedu, tiite nyika yedu poto renyika ibve zvinhu zviende mberi.
Asi vatendi vakawanda vanogara vachirangarira zuva ranhasi nekufumofamba mumigwagwa mambakwedza vachimba havana kuita izvi senzira yekuedza kudzivirira kupararira kwechirwere checovid-19 icho chauraya vanhu vanopfuura chiuru nemazana mashanu munyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.